Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu, nyamavhuvhu 3, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kutambira kukunda kwava Emmerson Mnangagwa vachiti Zimbabwe Electoral Commission haina kuita basa rayo nemazvo. Ukuwo vaMnangagwa vanoti vakasarudzwa zviri pamutemo uye vamirira kugadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika. Vemachechi vokurudzira vaMnangagwa kuti vashande navachamisa sezvo vaviri ava vaine vatsigiri vakada kuenzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anga akapakatira zvombo nhasi amboedza kukanganisa musangano wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nevatori venhau muHarare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga ine zvombo nemotokari dzinodira mvura inovava nhasi ambovhiringidza musangano wavachamisa nevatori venhau waitwa pane imwe hotera muHarare. Pasvika mapurisa aya panzvimbo iyi, vatori venhau vanga vakamirira vachamisa kuti vauye kuzotaura navo pamwe nevamwe vatungamiri vebato reMDCT. Vabva vanzi nemapurisa aya vabve pahotera iyi. Asi vakuru vakuru vebato reMDCT vanga vaisanganisira mukuru anoona nezvesarudzo mubato iri, uye varivo vakasarudzwa kuti vamirire zvakare bato ravo muHarare Central mudare reparamende, vamurisi zvizvai vatsika madziro pavanzi vabve pahotera iyi. Vatori venhau vabva vatora mukana uyu kubvunza mapurisa kuti anga atumwa naani kuzokanganisa musangano uyu pamwe nekutyisidzira vatori venhau, asi anga achiratidza kuti ndiye mukuru anga achitungamirira chikwata chemapurisa ichi ati hakwanise kupa mhinduro. Mushure memaminitsi anokwana kuita 15 vakafanobata chigaro chegurukota rezvokuburitswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo. Vabva vasvika vakaudza mapurisa kuti vasiye vachamisa vachiita musangano wavo nevatori venhau. Pavazotanga musangano wavo, vachamisa vashorawo zvaitwa nemapurisa izvi, vachiti zvinovashamisa kuti vaMnangagwa vangashandisa chisimba chakadai sei kana ivo vakakunda musarudzo. Izvi zvatsinirwa nemubati wehomwe muMDCT, amai Teresa Makone.
Aiwa, mapurisa ka havaita zvinhu zvavanenge vasina kutumwa, vatumwa nani? Akufanyire kunge kuchiri kuitika mheremhere. Kana president veZimbabwe vakahwina zvechokwadi, vaine shuwa nemafigazi avo, chero dai tikataura tiri pai kana tiri pai hazvina nebasa rese. Iconstitutional right yedu kuti tingotaura tiita freedom of expression. Ko mapurisa ndeyei? Mapurisa anoshandiswa chete kana uine munhu zvauri kuvhara. Kana pasina chauri kuvhara, mapurisa ane basa here? Haana nebasa rese. Regedzai titaure kana takaruza. Because takaruza. Iwo wakahwina, chimunyaso kufara wakahwina. Kwa kuzotitumira mapurisa iwo wakatirova futi kuelection, wotirova futi nemapurisa, zvinobatsira chiizvozvo. Takahwina zvine mutsindo. Samu dzakaitwa palaptop and samu hadziso dzinotonga. Totini zvandingati kungotaura. Zvinoitwa nevanhu vakaratsika izvo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vati zviri kuitwa nemapurisa izvi kutyora kodzero dzevanhu.
Mapurisa auya aka mbambashira zvombo zvakanyanya kumisa musangano wesangano reMDC Alliance navachamisa wavanga vairaudira kutaura zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Izvi zvaradza pachena kuti hatisi muchikamu chitsva sevana veZimbabwe. Zvaradza pachena kuti tadzokera kunguva iya yakare yekumbunyikidzwa yekuti hapana kozero vanhu vari kutya. Iko zvino kutaurwa tiri kuita seHuman Rights Watch takapuwa mareports akawandisa kuti usiku hwapfuura soja airova vanhu munzvimbo dzinoti Budiriro, Glenview, Glenora, dzivarasekwa kuwadzana kuchitunguza kwaseke kuziko. Vanhu vairohwa vachinzi ibvai mumabhawa mamuri kutandara indai mudzimba dzenyu. Vanhu vari kutya mauto ari mumigwagwa. Musi wa 1 August kwakapfurwa vanhu vatanhatu vakafa. Saka zvinoreva kuti kudii izvi ndo here inonzi new dispensation yacho kana kuti kwete. Tiri padambudziko zvinotyisa asi dai zvapera nekukurumidza nekuti hazvina chimiro chakanaka. Hazvipi mukana kuZimbabwe kuti itange ukama hutsva nepasirosi.
Vachamisa vati vakakunda musarudzo idzi zvine mutsindo kwete zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vakakundwa.
Our collected results indicate that we won significant. We actually have a majority vote of over 2.3 million ahead of Mnangagwa. It is actually Mnangagwa who did not reach the 2 million mark, as we then show.
Asi munyoro anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vati MDC Alliance yakadyiwa zviri pachena. Vachamisa vati vachatora matanho akawanda anosanganisira kuenda kumatare pamwe nekuita zvavati zvinobvumidzwa pasi pebumbiro remitemo, vachiti vachaburitsa humbo hwese hunoratidza kuti zanu PF yakabirira musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutori wedu wenhau Godwin Mangunza apinda mumusangano waitwa navamunangagwa nevatori venhau. Godwin, ndezvipi zvaunoti zvakakosha pane zvataurwa navamunangagwa?
Ndingati chikuru chabuda mumusangano waitwa navamunangagwa ndechokuti chokutanga vati vanotambira zvakabuda musarudzo uye vatendawo veruzhinji vemuZimbabwe nokuvachuza kuti vange varivo vachava purezidendi wenyika ino. Asi vati zvakakosha kuti kunyange hazvo pakaita mhirizhonga mazuva maviri apfuura, vati zvakakosha kuti vana veZimbabwe vashande pamwe chete mukusimudzira nyika yavo. Uye vatiwo vachamisa vatoti to you Nelson, I want to say you have a crucial role to play in Zimbabwe's present and its unfolding future. Saka vati ibasa ravachamisa nayo vamunangagwa pamwe chete kuti vange vachikurudzira kuti munyika muve nerunyararo. Ende vati vatungamiri vanokurudzira kuti munyika muite muve nerunyararo ndo vatungamiri chaivo chaivo. Ende vati vanofanira kuzviita pamwe chete. Vatiwo vana vemuZimbabwe vanofanira chero zvazvo pange paine kukwikwidzana pasarudzo, vanofanira kuchibatana nekuti sarudzo dzakapfuura vobva vashanda pamwe chete. Pavabvunzwa kuti vanoti chii nemashoko avachamisa okuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo pamwe nekuti vachapikisa zvakabuda musarudzo idzi, vamunangagwa vati kubvira pavakapinda panyanga vakakwanisa kunge vachiita utongo hwejekerere. Saka vati vachamisa nebato ravo vakasununguka kunge vachinda kumatare kuti nyaya yavo inogadzirwa ikoko.
Godwin, kune vamwewo vari kuti kunyange hazvo vamunangagwa vari mutungamiri wenyika panguva ino yesarudzo vasati vagadzwa vanga vasingafaniri kunge vachiita musangano wavo wekutaura zvakabuda musarudzo vari kustate house, vatori venhau vari kuitorawo sei nyaya iyoyi?
Havana ndingati tatadza kubvunza mubvunzo uyoyo, asi vabvunzwa mumubvunzo ivo vakatotaura kuti inini handisati ndiri mutungamiri wenyika, ndiri president elect. Ndingati mubvunzo wanga wabvunzwa wanga vanzi zvamataura imi kuti munoda kunge muchitungamirira nyika yese muchishanda nemapato ese, muchashanda here navachamisa, muchatora here vachamisa nevamwe mubatsira vomwe wapinda mukabhineti yenyu? Vamunangagwa vapindura vachiti inini ikonhuwo ndiri president elect. Decisioni iyoyo ndichazoita kana ndichinge ndachinda president, ndagadzwa kuva president mukati memazuva mapfumbamwe ari kuteera sezvinotarwa pasi pebumbiro remutemo wenyika.
Taonawo Godwin vatori venhavo vachimhanyirana kutorwa mifananidzo vaina vamunangagwa, izvi zvinoreveiwo izvi?
Handingati kubvira pakabva vamugabe State House yanzvimbo yakasununguka sereki, nokuti munoona munhu wese mutori wenhau wese ukangoratidza kuti mutori wenhau, even vamwe vanenge vasina makadhi ebasa vanokwanisa kungopinda. Saka ndikati vapedza saizvozvo, pano vamwe vatori venhau vanga vagara vatingokumbira kuna vacharamba munyori mutauro wavamunangagwa kuti hatichada kuti purezidendi vambopinda mugadheni mavo vachitenderera. Izvozvo zvabvumwa. Saka pavazopinda vachitorwa mapicture nevazonzi a kana vandavo maselfie. Saka taona vanhu malocal and international journalists vese vachitorwa maselfie na president elect vamunangagwa.
Ndinotenda Godwin. Godwin Mangundi amutori wedu wenhau anga achitaura ari parunhare ari muHarare. Vemabhizinesa vakawanda nhasi vavhura mabhizimisi avo muHarare mushure mekunge mapurisa afamba muguta achivavimbisa kuti vange vakachengetedzwa uye hapana chaizoitika kwavari. Godwin Mangundla anotipa zvenyaya inotevera.
Mauto ange asimu migwagwa uye mapurisa atenderana neguta achivimbisa veruzhinji kuti vange vakachengetedzeka. Izvi zvazoita kuti vemabhizimisi, mabhanga nemahofisi vavhure basa richitanga kufamba semazuva ose. Mumwe anotengesa muna First Street uyo asina kudomwa nezita ati atanga basa na 8 pasina kuvhiringidzwa. Vamwewo vane chitoro chekutengesa mbatya muHarare vaJohn Murambwi vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti muguta maita runyararo nhasi nekuti bato reZANU PF rakakunda musarudzo dzakaitwa nemusi wemuvhuro.
Bato rinokwikwidza kando raita kuti mashopa aramba akavhurwa because kana ivo vahwina then it means kuti hapasina noise irimo because noise inowanika kana tichinge tasangana nao tichiintimidata mabesi avo. But now things are back to normal. We look forward to kuti maybe things will change, but I believe Emmerson Mnangagwa is a better president than Robert Mugabe.
Mumwe muzvina bhizimisi amai Amina Kagoro avo vavhura chitoro chavo masikati vati chavanoda runyararo chete pamwe nemari yokuti vakwanise kuita basa ravo pasina anovavhiringidza sezvakaitika nemusi wechitatu apo vakamanikidzwa kuvhara zvitoro.
Tikangokwanisa kuwanawo zvido zvatinodowo, mari dzikawanikawo, mabhizinesi zvakatiomera, machange money ndo ari kuti rwadza ndavabve murodhi.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vati zviri kuitika munyika zvakashata zvikuru nekuti vemabhizimisi havafaniri kutombopiwa vimbiso yekuti vakwanise kuita basa ravo nemapurisa.
Bhizinesi haafaniri kunge achitsvaka assurance kana simbiso yamapurisa kuti vange vachikwanisa kushanda zvakanaka. Ndinofungidzira kuti mabhizinesi anofanira kunge angoriwo neyatingati environment kana nzvimbo yekushandira yakanaka yekuti vange vachikwanisa kushanda zvisiri zvekuti vanowana simbiso yamapurisa.
Vakuchera vatiwo hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya dzeuori idzo vanoti dziri kukanganisawo vemabhizimisi zvakanyanya. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti zvisinei nezvakabuda musarudzo chinodiwa munyika runyararo kuitira kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka.
Zvatinofanira kuti vana vamunangagwavo vanofanira kutaridza leadership. Zvakaitwa zviya zvekuti vanhu vanoshutwa munhu achitoridza pfuti kunge ari muwozoni zvaitwa nemasoja zviya hazvibvumirwi. Vanhu vakaita zvezvokuami kunofanira kutotorwa matanho akasimba chaizvo kuti vanhu vaziye kuti impunity haibvumirwi. Zvakaitwa zviya hazvingabvumirwi.
Varuhanya vati vamunangagwa vanofanira kushanda nemamwe mapato akaita seMDC Alliance kubatanidza vanhu munyika kuitira kuti chero vemabhizimisi vakwanise kuita basa pasina kuvhiringidzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe Council of Churches iri kukurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti ibatane neMDC Alliance. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, munyori muZCC Reverend Dr. Kenneth Matata vati semakereke vari kukurudzira vamunangagwa kuti vaite nhaurirano neMDC Alliance. Vamatata vati zvakabuda musarudzo zvinoratidza kuti vatungamiriri vaviri ava vane vatsigiri vakaenzana munyika.
Tiri kunyorera kuZANU PF tichivakurudzira zvikuru kuti vavake nzira yekuti vangasangana sei nezvikuru kuti vataurirane neMDC Alliance. Nokuti mapoka ayo ari maviri achagone kuti umwe nomwe afunge kuti zvarikui zvinoitwa noumwe hazvichina basa. Because taona kuti kuvhota kwakaita vanhu pavakavhotera president, they are almost sharing vari vaviri population yemuno muZimbabwe. Kana zviri izvo hazvigoni kuti vati umwe ungashanda umwe asipo.
ZCC yatiwo iri kukurudzira MDC Alliance kuti kana ine zvinyunyuto ishandise matare edzimhosva. ZCC yatiwo kana MDC Alliance isingavimbi nematare, yakasununguka kutaura nevamakereke kuitira kuti zvakabuda musarudzo zvigadzirwe.
Chimwe chatanyorera ndechekuti ivo veMDC tinonzwisisa zvikuru kugunun'una kwavo, asi tinovakurudzira kuti kana zvichibvira ngavashandise makots kuti vagadzirise nyaya yavo. But tinoziva kuti vanotaurawo pamusoro penyaya yekuti dzimwe nguva makots haagoni kuvabatsira, matare dzimosva haagoni kuvabatsira panyaya yavo. Tiri kuti isusu semakereke tazvipa kuti kana vachida kuti tivabatsire kuti gadzire imwe mikana yekuti vafambise nyaya yavo, tiri kukurudzira kuti vauye tibatsirane navo.
ZCC yatiwo zvakakosha kuti vaNelson Chamisa vacherechedzwe sezvo vaine vatsigiri vakawanda.
Chimwe chatiri kukurudzira ndechekuti kana zvichibvira, hurumende yedu itsva ngaiise mubumbiro remutemo kuti mutungamiri webato reMDC Alliance, kana kuti yatingati main opposition, ave nerecognition iri muconstitution inoita kuti zvisangoita sokuti chinhu chisina maturo, nenyaya yekuti tinoziva kuti ana vanhu vakawanda vanovatevera. Saka iyoyo recognition tiri kuikumbira zvikuru kuhurumende itsva iri kuitwai.
ZCC yakurudzirwa kuti nyika dzekunze dzione kuti dzingadyidzana sei neZimbabwe dzisingatarisi zvakabuda musarudzo. ZCC inotiwo kusadyidzana nedzimwe nyika kwakanyanyobata ruzhinji rweZimbabwe kwete vatungamiriri vehurumende. ZCC yatiwo panofanirwa kunyatsoongororwa kuti vanhu vakafa mukuratidzira vakafa sei. Vatiwo chavanoshuvira runyararo nekuchengetedzwa kweupenyu hweveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakistan iri kubva mukuita sarudzo idzo dzakundwa nebato revaimbo vemukuru wevatambi vecricket vaImran Khan, avo vakakunda mapato maviri aipikisa. Panguva iyo vanoongorora zvematongerwo enyika vari kuedza kuda kuziva kuti sei bato idzva rePakistan Tehreek-e-Insaf rakakwanisa kukunda. Kukunda kwaro kwatoshandura kare mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo. Guta remasvingo nhasi raswera riine runyararo, vagari vachiita mabasa avo semazuva ose. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vanhu vazhinji mudhorobha vasi kuratidza kufara, uye vatsigiri veZANU-PF vanga vachifungidzirwa kuti vachapembera zvine mutsindo. Havana kuoneka zuva rose vachipemberera kukunda kwebato ravo, kunyange hazvo pamboita mota shanu dzatenderera muguta dzichiita ruzha. Va Edward Jacob Manzanga, awantengesa pamusika vanoti ivo havana tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka nezvabuda musarudzo.
Imari zvavo zvavani matambiri zvachose zvakanaka nekutoti ini munhu wataa takatarisa kuti ndotohwina ndichamisa nekuti ndiye munhu vanotoziva kuti ndiye munhu wangaidikana wa ndiye munhu odikana navanhu. Vanhu vakumamisha vakumaruwa vakavhotera mbeu yavakapiwa nezvinhu zvavaipiwa izvi. Havana future yamangwana, vagere navana vavo kudzimba vakapedza kumayunivhesiti nemakoreji vacharamba vachingobvita kumbe vana vanamadhigirii iwavo. Saka nhamo yavo haimbopiri, isu vanhu vekumadhorobheni tisinoziva ramangwana, tisinoona zvokuona kwekora mangwana. Saka isusu hatizvitambiri, fanika isu tinorarama nokutengesa, tozova kuti nhamo yedu yatanga kuzomaniswazve nokusungurudzwa, ivo hatingodya vari voga.
Izvo zvatsinirwawo namuzvare Grace Mushayahama, avo vanoti zvavaitarisira kuti zvibude musarudzo handizvo zvakabuda.
Wana wasi kana kutombopemberera muna kana umwe ari kutombomanya achipemberera hazvisi kutombofadza kana munhu wese izvi. Tatakatarisira kuti chamisa uchahwina towana purezidendi munyuwani kuda nhamo ingati ane pamwe pane kuti ndoti mwana wangopedza chikoro oya kugara pandiri pano uzotengesa pamusika hazvishandi.
Asi mumwe mutsigiri wezanupf anga ari motokari dzatenderera mudhorobha vapatrick mutero vati vari kufara uye vanovipa kuti vamunangagwa vachagadzirisa matambudziko ose ari munyika.
Maelections munosaka maona anga ari free and fair, tiri kufara kuti isusu vamunangarwa vakawara nzvimbo chavo vadzokera, ndo vakatora nyika iyi kubva kuno munhu akasara nenyika ende vezeka vakaita nebasa ravo nemazvo. Zvi zvanga zvingori free and fair, totenda ngavatunge totodai change yokuti ivo vati mari ive isekureti mari ave mabhenga vane mari vanhu vafari zanupf yetu tinoida ndobatiri tinoziva ndo vanotungamirira vakatora nyika kubva kuvachena.
Mupepeti webepanhau remasvingomira vangulumani Mulambo vanoti vari kushamiswa nerunyararo rwaswera rwuri mudhorobha vachiti vange vakatarisira kuti vatsigiri vezanupf vachaswera vachipembera asi izvi hazvina kuitika.
Isi tiri kutoshamisika une zviri kuitika, tikatenderera tika mudhorobha muno munoona kuti hapana pauri kumboona kana vanhu vatatu vana vari kutaridza kufara. Vanhu vanenge vari kungoshamisika nezviri kuitika kudai nyaya inhau yekuti mutaundi ndomakanyanya kuvhotera vanhu vebato rinopikisa here kana kuti vanhu havasi kufarira zvakabuda musarudzo. Mudhi yachona haisiyo yatoziva vanhu vachi kana paitika chiitiko chakadai ispeari kana pazvagwa mwana mutsva vanhu vanofanira kufara vachipembera.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vamasimba gonese vanoti vanhu vazhinji havana chekupemberera nekuti havana chivimbo chekuti zanupf ichagadzirisa zviri kunetsa munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandi Maramba.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti ruzhinji rweZimbabwe haruna mufaro nezvakabuda musarudzo zvakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission nezuro, ichiti vaEmerson Mnangagwa vakakunda vaNelson Chamisa musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanotiwo sarudzo idzi dzinoreva zvakasiyana-siyana kuZANU-PF, mapato anopikisa, uyewo kumasangano nenyika dzekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reZimbabwe yadzoka, Dr. Victor Chimutu, kuti tinzwewo maonero avo.
Kumhuri yeZimbabwe zvakabuda musarudzo zvinoreva kuti mamwe makore mashanu ekutambudzika. Ndakauya kuno kuZimbabwe kuzovhotawo, asi pakabuda sarudzo kutenderera kwatiri kuita mumaguta mumadhorobha akasiyana-siyana, mune kusuwa uye mune kugunun'una kunobva kuvana veZimbabwe. Vana veZimbabwe havana kufara nezvakabuda musarudzo. Vana veZimbabwe vanoziva kuti vakavhotera shanduko. Vana veZimbabwe vakavhotera mabasa. Vana veZimbabwe vakavhotera migwagwa iyo yavaiziva kuti ichaunzwa nehurumende yavachamisa. Saka izvozvo zvakabuda musarudzo hazvienderani nekuvhota kwakaita rujekerero rweZimbabwe. Kutenderera kwandaita Harare, ndadarika nemarusape, manamacheke, izvozvi ndiri mamutare, hapana kana munhu mumwe chete ari kupembera.
Bato iro rinotonga reZANU-PF zvochirevawo kuti kudii nezvanga zvakatarisirwa nenyika dzekunze nevamwe vose.
Bato rezanu PF ranga richishandisa inganzi mantra yekuti Zimbabwe is open for business. Zvichireva izvo kuti vaiva nekuveva kuti vanhu vekunze kwenyika vauye muno mabhizinesi atange kushanda maindastiri avhurwe. Izvi zvaikwanisika chete kuitwa dai sarudzo dzedu dzanga dzaitwa murunyararo.
Kune masangano akaita sana African Union naana SADC. Vari kutiwo kudii nezvakabuda musarudzo izvi? Tiri kuona vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana vana European Union.
Tikatarisa maobserver mission akauya ivawo vanana Commonwealth, vanana Africa Union, SADC, vanana IRI, vanana NDI. Pane kuvirirana kuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina ukanyatsoverenga magwaro avo ane kakuvirirana karipo kekuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reZimbabwe yadzoka, Dr. Victor Chimutu vachitaura parunhare vari kwaMutare neStudio 7. Veukama neshamwari dzemumwe wevanhu vatanhatu vakapfurwa nemauto vakafa nemusi wechipiri, amai Slivia Matambo Maposa, vanoti havasi kufara nemafiro akaita mumwe wavo. Kiri Mudzamiri anoti panyaya iyi.
Hama neshamwari dzaungana kumba kwemufi kuProspect vachirangarira mumwe wavo uyo akapfurwa akafa munguva yaiitika mhirizhonga muHarare yeMDC Alliance, vachiratidzira kunyunyuta kwavo pamusoro pemabatirwo aiitwa zvaibuda musarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Mumwe wevanhu vanga vachichema mufi vaCharles Makonye vati vari kurwadzikana zvikuru nemafiro akaita muvakidzani wavo.
Ndinonyanya kuzvitarisa, ndakazvitarisa inini kuti nganditi mudzimai wangu aenda kubasa, zvoitika saizvozvo. Ndosaka ndirikunyanya kundirwadza, ndozvitora sezvandiri plus nei seneiba munhu anga ari raiti, munhu ati atigara naye, even baba vacho tinonyanya kuwirirana zvakanyanyisa. Nguva dzose tinobatirana semustreet yedu imwe chete, but zvanyanyisa kuzvonzvonyanya kurwadza because even hapana ari kutora responsibility kumaleaders.
Vamakonye vati vanorwadzikana zvikuru kuti mufi akasvika pakufa murume wake pasina zvaaiziva.
Ndandatonzina mai chuya yemunditore tichitotaura tese kwanzi kumapast 3. Saka vadaro ndokumba vati a few minutes later vakutry kumufonera vachiti no, ndakuda kumboenda kuma ndakutenda makombi because iyo moto yavainge isiri right. Saka ndokumba vati no, zvimira endeone kuti ndoita sei. Zvikanzi mira ndiende kumakombi. Zvikanzi zvamuri kuti hazvina kumira zvakanaka, regedza ndiuye ikoko. And then immediately after vakufona fona yachadaivi, and then he became worried. Ndopakamba azopinda ati ndakatoita zvechivindi kuti ndipinde mutown ndiende kucentral nokuda kwokuti ndandanzwa zvadaro. And then later on ndopavakazoenda kupolisi, vasvika kupolisi kuya kuya ndobva vati hatisati tawana report yakadaro. Ndokumba vaenda, asi chirega tiende newe kuparirenyatwa, kune vanhu vanzi vaendesa kuparirenyatwa. Pavaenda kuparirenyatwa vaya vasvika mbavaona hakuna chinhu. Meanwhile from matauri avanga vachiita vaiti nguva dzese idzi vanga vakango vari murod imomo pavanga vashudhirwa ipapo. Saka vakazoenda vachitenderera vachitsvaga mahospitals kuti vaone kuti pane chiriko here vakashaya.
Vamakonye vati vanhu vakaona mukadzi uyu achiurayiwa vanoti mutumbi wake wakagara mumugwagwa kwenguva yakarebesa usati waendeswa kuchipatara.
Vari kutaura vamwe vari kutivo bhodhi yakanga iripo kubva kumapast 3 kana to 4 whatever time is ikazobviswa kuma7. So you can just imagine kuti bhodhi lying in the street saizvozvo.
Imwe hama yemufiva Edward Matambo vati vanhu vachagara vachisvika munyika nokuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakange vavimbisa runyararo, asi zvakazoitwa nemasoja zvakasvibisa hurumende yavaMnangagwa. VaMatambo vati pavakaona mufananidzo wemufi pamaWhatsApp aitumiranwa nevanhu havana kuziva kuti munhu ainge apfurwa akafa aive mwana wemukoma wavo. Sangano reZimbabwe Human Rights Association rakashoropodza zvakaitwa nemauto, asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vatori venhau kuti mauto haasi iwo akapfura vanhu ava, asi kuti vakapfurwa nevanhu vairatidzira. Sangano reVeritas rinoti pasi pemitemo yenyika mutungamiri wenyika ndiye chete ane masimba ekuti mauto apinde mumigwagwa kuitira kuti achengetedze runyararo. Ndakamirira Studio 7 kuWaterfalls, ndini Kiri Mudzamiri.
Tinotenda kuna Kiri Abva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.